Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 7th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the suspension of some ZANU-PF youth amid calls for dialogue with the opposition.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook platforms. So please join us at VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are discussing internal conflicts in the ruling ZANU-PF party and possibilities of constructive engagement with opposition parties.
ZANU-PF this week suspended members of the party's youth league who claimed that three top Zimbabwean businessmen, some of them linked to the presidium, are engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended youth league secretary Pupurai Tokarepi, his deputy Lewis Matutu, and secretary for the commissariat Godfrey Tsenengamu, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited director Billy Rettenberg, Kudamu Itakwirei of Sakunda Holdings, and Tafazo Msarara, chairperson of Grain Millers Association, for allegedly bleeding the country's economy.
Observers say their suspension indicates that all is not well in ruling party, which teamed up with the Zimbabwe Defense Forces in 2017 to remove from office then-President Robert Mugabe. A faction known as Generation 40 or G40, comprising mainly of the party's Young Turks and Team Lacoste, said to be a front for the then-Vice President Emmerson Mnangagwa, were fighting for control of ZANU-PF.
Meanwhile, one of the suspended youth league leaders, Tsenengamu, says they are planning to convene a citizens' forum meant to create a conducive atmosphere for dialogue between Mnangagwa and MTC leader Nelson Chamisa, who are expected to discuss issues affecting Zimbabwe. Participants are expected to be drawn from MTCT, National Patriotic Front, ZANU-PF, ZAPU Student Unions, National Youth Service, Tachamoga Says Chigile Campaign, Tumiso Tabengo Foundation, Wabantu Foundation, This Flag, hashtag This Flag, Rural Teachers Association, and others. Indications are that the MTC, led by Nelson Chamisa, won't participate in the multinational youth convention.
Will this bring social, economic, and political transformation in Zimbabwe is the biggest question on everybody's lips. So please join in the conversation right now, and don't forget to go on all our Facebook platforms as we are live streaming on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yabambe zulanda ba lamhlake siyalubambuta ba lokumiswa umsebenzi wokusikhatshana okwabalandeli bebandla leZANU-PF abatsha. Yababalisa uPopurai Tokarepi, uLewis Matutu, uzobuya lokhu Godfrey Tsenengamu. Laba bathathu kuthiwa bephule imilayo kumbe ngithi iziqondiso zebandla leZANU-PF ngokuthi bahambe emphakathini bafike bekhulume ngokuthi kulabanye abantu abangani ngabenza kuhle kwele Zimbabwe yibo abacatshangela ukuthi badiliza umnotho welizwe. Laba bantu okuthiwa benza njalo nguBilly Rottenberg weGreen Fuel Private Limited, kuzobuya ke uKuta Dagwirei weSakunda Holdings, kube sokubuya njalo uTafazo Mzarara nawumgcini sihlalo weGrain Millers Association. Kuthiwa abantu laba-ke benza ubukhohlakali obunye obumangalisayo. Kodwa bona nxa bezikhulumela abathi ngamanga wonke la akhulunywa ngabathathu laba. Abantu abaningi nxa bekhuluma ngodaba lolu bathi kukhanye ngazani sokuzalela ingwe ebandleni leZANU-PF ngani kulokhu kudoniselana okunye okumangalisayo. Kodwa-ke bayaphinda njalo ubaba uTsenengamu ekhuluma esithi uyacela ukuthi kube labantu abangahlangana bebaningi bekhulume ngodaba lokuthi kambe umnumzana Nelson Chamisa kanye nomongameli Emmerson Mnangagwa bangakhumbisana njani umlotha balungise konke okuhlupha elizweni leZimbabwe. So kulabantu abaningi abazangena kulo mhlangano baningi sibile okunye okumangalisayo, kodwa-ke lokhu kungalungisa ilizwe leZimbabwe na? kuna kumbuzo ke marvelous
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongo atinokuchingamidzai nyanya vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona pano pachirongo chedu nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yezvematongerwo enyika takaona isu nhasi in fact taona isu nhasi vechidiki Godfrey Tsenengamo vekuzano PF vachitaura ivo kuti shuviro yavo ndeyekuti mapato maviri anopikisa munyika yezano PF uyezve nere MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vachitaura ivo kuti vamunangagwa naivo vachamisa vanofanira kuti vasangane kuti vataurirane kuitira kuti remangwana renyika enderere mberi zvakanaka. Saka ndozvatenge tiri kukurukura ipo pano kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi. Asi regai tombokupa inzwisa ye press conference yaitwa navatsenengamo. Uyezve tiri kunzwa kuti tinavo asi regai timbovaona pane zvavanga vari kutaura nhasi. Asi tinavo panhare saka pindai muchirongwa tigokutumuwane muchivabvunza imi kuti izvi zvavanga vari kutaura uyezve izvi zvavada kutarisa asi regai timbovaona pane zvavataura nhasi.
Ruwa. Yeah, time the 21st. Yeah, former and the late president Mugabe. Yeah, because it's a national holiday. So, and this is good team. Vasara party, Vachaita say, you need a card carrying. So, Musoa 21 is a holiday. Tafunga is my Lamwe. Zimbabweans would know Tungani Devan Tosheza Ramnangaba Tosheza Chamisa Neva Mulesi Tosins Goguti are not in the Roman woman, we go Yan. There will be no party regalia, no chanting of slogans.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna va Godfrey Tsenengamo asi tiri kunzwa kuti vari panhare regaiti vataenda kwavari. Hallo va Tsenengamo makadii?
Hallo tete munofara here?
Aiwa tinofara tanga tiri kukuona ipa video apo tipewo tsananguro yekuti zvii zviri kuitika pari zvino sei mafunga kuti mutore danho ramatora iri?
Ya, chokutanga tete ndechekuti munoona kana muri vatungamiriri zvazva munenge miine shwiro dzamunenge miinadzo netarisiro dzamunenge miinadzo kuti dai nyika yedu ikabva apa ikagwenda apa ikabva apa ikagwenda apa patakanga tisingazwisisani navamugabe tine zvishuviro zvataiva nazvo zvekuti panguva ichapinda vamunangagwa tinotarisira kuti ichi chichabva apa chichienda apa chichabva apa chichienda apa. Saka tarisiro yedu pari zvino vamunangagwa vachitungamirira ndeyekuti nyika yezimbabwe vana vezimbabwe tinofanira kuti tibatane hongu tine maonero akasiyana tine mafungiro akasiyana asi iroro harifaniri kunge riri dambudziko nekuti izvozvo kunyange mumhuri zvinowanikwa uye tarisiro yedu ndeyekuti kana vatungamiriri vedu vakabatana isu veruzhinji tikabatana tinokwanisa kupedza matambudziko atinawo munyika nekuti mukatarisa izvo zvitete hatikwanisi kuzvenga chokwadi chekuti mapato maviri makuru ari muzimbabwe izano PF neMDC takatarisa maresults esarudzo dza2018 kuti mutungamiriri wedu vamunangagwa vakaita 2.4 million votes vachamisa vakabuda vaine 2.1 million votes kureva kuti pane musiyano bedzi wearound 300,000 kureva kuti nyika yedu yose iri divided into two according kumaresults a2018 saka hapana urongwa hwatingaita hungabudirira kungave kurwisa nhau dzeuori kana zvimwe zvinhu nekuti vanhu vedu vanenge vachingozviona nemaziso emapato avo izvematongerwo enyika hatina muono mumwe chete senyika saka kunyange hurumende kana ani akauya aine urongwa hungave hwakanaka zvakadii nyika haikwanisi kufamba nekuti kune andingati polarization yakanyanyisa saka ishuviro yedu yekuti vatungamiriri vedu vakwanise kubatanidza vana vezimbabwe vatsvage nzira yekuti vangashande pamwe chete sei saka taona zvakakodzera kuti hatingamiriri vekunze kuti tingamirira vana vatabombeki kana vamwe kuti vagouya vandimo vanobatanidza vatungamiriri vedu vanobatanidza vana vezimbabwe vana vezimbabwe pachedu tinogona kuzvibatanidza kana tikasiya chindingoveni tikasiya humbimbi ndoga tikaziva kuti nyika yedu inofanira kuuya mberi isi tichitevera kumashure saka ndoo nhau yatikushuvira kuti tisukidze nemusi wa 21 February.
Asika vamwe vanoti zvamuri kuita izvi pane vari kukutuma here kana kuti makazvifunga sei iyo nguva ino tichitarisa kuti vazhinji vari kuchema vachiti nyika yatatarika uyezve upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere.
Tete ndodambudziko ratinoita neveruzhinji vanofunga kuti kunyange tichinzi vechidiki hatina njere. Ini vanhu ngavazive kuti ndavamunhuwo ndane makore anokwana makumi matatu nemanomwe ndichishandira makumi matatu nemasere. Kureva kuti ndirisamusha ndinoziva chakanaka, ndinoziva chakaipa, ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu, ndinoziva zvavasingadi. Ini ndigere mumusha, ndigere muruwa nevanhu. Handiiti zvokunzwa pamatambudziko akatarisana nevanhu. Handiiti zvokuudzwa kuti vanhu vedu havasi kukwanisa kuita maonera pamwe. Handiiti zvokuudzwa kuti nyika yedu inoda kubatana. Ivo vatungamiri vedu vatina vava vakaenda kuhondo vazhinji vachivana vana vadiki vakadzoka vakatungamirira nyika at very tender age. Ndinokupremeza ndichomai mujuru vaiva ne 25 years vachiwenga vakaita brigadia muna 1981 vaine 26 years. Vamunangagwa vakatadza kuuraya munguva yehondo vatongerwa rufu nekuti vakanga vari pasi remakore 21. Kureva kuti zvose zvavakaita vakaita vari vana vadiki. Saka handingamirire kuti kwanzi ndinotumwa. Nditori munhu ane njere dzinomuudza chakanaka nechakaipa. Uye kana takatarisa munyika, ini ndine mhuri, ndiyeno richiziva kuti no ini hongu ndiri padanho rekutungamirira, ndine zvinhu zvandinokwanisa kuita access nazvo. Asi ko kana mangwana ndikanzi handipo, mhuri yangu ichasara ichiita sei? Kuhama dzangu nevamwe vose vari kurarama sei? Saka chii chingadiwe munyika? Izvozvo ndo zviri kundituma kuti nditore matanho handiri kutora, kwete nekuti ndine ari kundituma. Vamwe vanenge vachiti no tiri kutumwa navamunangagwa kurusa vachienga, vamwe voti no tiri kutumwa navachienga kurusa vamunangagwa. Saka unoshaya kuti chokwadi chaicho ndechipi? Togonzi nevamwe no munhu pamwe muri project yeCIA, vamwe voti pamwe muri project yeMDC nekuti muri kutumwa kuzodai nekuti muri da kuwikena party, a lot of things. Vamwe vogoti pamwe muri kutumwa na Mary Tyson Warrant Movement or whatever that they call it. Woti vamwe vodino uri kutumwa naJonathan Moyo. Saka ndoshaya kuti chaiye chaiye ari kundituma wacho ndiani. Vanhu ngavasatituke kana tiri vadiki kuti vangafunge kuti pada hatinawo njere. Tinotiwawo njere dzinofunga dzinoziva chakanakira nyika.
Aiwa, mombobata makadaro vatsinengamo. Tichadzoka kwamuri, asi zviri kunyanyobata vazhinji inyaya yamakataura muchidoma vamaitimi vane huori. Zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuvanhu ava? Mombotitsanangura kuti ndianani.
Sekudoma kwatakaita tete, shuviro yedu ndeyekuti mabandiko anotuma basa uda anotarisirwa kuti anga achiita basa nebumbiro remutemo vanofanirwa kuti vaite basa ravo. Mabandiko angafanana neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Isu atareiza aya ma-commercial crimes kana kuti maallegations ane chekuita nekukanganiswa kwehupfumi, vanhu vanotora mari mabhanga vachiwika mumastreets, vanhu vanotora upfumi hwenyika vachiita mumaoko avo, vachiita zvakawanda mamwe mabasa euori. Saka tinotarisira kuti kana tikange tasimudza nyaya yakudai, vanotarisa nezvazvo ngavachiita ongororo yavo kuti nyaya dziri kutaurwa dzinofamba sei, nekuti vanhu ava vane mabhenda accounts. Vanhu ava vanotova nevanhu vavanoshanda navo nezvavanoita, zvinotozikanwa nevanhu vese. Hatisiri tadambudziko chetode kuti vanhu vanenge vachitino mune umbowo here mune kudi? Hapana pandinokwanisa tite kunge ndiine bank statement reindividual nekuti bhenga haritibvumiri. Asi mukati memabhanga imomo munenge muine vanhu vanenge vachirwadziwa nezvinenge zvichiitika, ndo vanobuda votaura kuti mafambiro ari kuita nyika, mafambiro ari kuita zvinhu ndiaya naaya. So ndinongoti inini ndanga ndichitsanangura vamwe masikati kuti ndingafanana nemunhu ari kufamba pamugwagwa anoona munhu achirohwa nemutsariya inonzi hit and run. Handina kutora vhidhiyo, handina kutora picture, asi ndorega here kunomhanyara kumapurisa kuti ndo zvaitika, ndo zvandaona mota yakati, ndo yarova munhu wamaona akuvara kana kuti asapo. Nekuti ndinenge ndichitya kuzoneswa nemapurisa kuti vanozoti tipei statement, zvafamba sei, huyai kukoti kasingaperi uchinzi huyai ugweta witness. Saka ini ndakazviziva kuti no ndine sarudza yatinokwanisa kuita yekunyarara kana kubuda pachena. Asi ndakaziva kuti kana ndakabuda pachena pamwe chete nevemwe wedu tichashungurudzwa, tinogona kubvinga musangano kana kupomerwa dzimwe dzimhosva nezvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika kana kukuvadzwa. Asi takazviziva kuti no hatingaregi nyika ichinyura vanhu vachitambudzika. Vanhu vedu vari kutambudzika sisi nekuda kwevanhu vashoma vari kurarama vachiita sevanorarama vakamirira vamwe kuti kana ivo vaguta vemwe vese vanofanira kuguta. Nyaya iyoyo iri kuti kushungurudza haine inebatsira zvematongero enyika uye vanhu yava ngavarege kuyepa kuti vari kushungurudzirwa kuti vane chipoka chavanotsigira muzanupiefu nekuti vazhinji vacho havatorina kana makadhi anotaridza kuti inhengo dzemusangano dzimbori mbavha makoronyera vanhu vane utsinye vanoda kurarama vamwe vachifa nhau yekuti ndavanani tete takadudza kare kuti vanhu vatiri kupomera mhosva dzakasiyana siyana ndevapi saka tinoramba takamira ipapo hatimbocheuki hongu vakati vanoda kutisungisa vanoda kutiendesa kumatare hazvinai dambudziko asi tinomira pachokwadi chekuti zvavari kuita zviri kuuraya nyika zvavari kuita zviri kutambudza ruzhinji rwezimbabwe
aiwa tinotenda ramba izvenyu makabata ipapo vatsenenga mutichadzoka kwamuri gibs
so here is talking about the Green Fuel Private Limited,
yes.
Director Billy Rottenberg, Kutata Guri of Sakunda Holdings, and Tafatswa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association. So we are trying to get hold of them, and hopefully we are going to get hold of the three gentlemen. So now we've got another guest on the line, and that is Mr. Patrick Ndlovu, who is the Communications Director, Southern Region of ZAPU. Baba Ndlovu, unawachona jan? So briefly in English, we see that there are these suspensions in the ruling ZANU-PF party. You know, it's all about these youth having said that there's some kind of so-called corruption among some people that are linked to the presidium. So at the end of the day, these guys were suspended. What's your take on that?
The suspension before a disciplinary hearing is sent. We don't know how the ZANU-PF proceeds on its disciplinary measures. But natural justice says someone is to be heard. An allegation has been made, and that someone is to be called upon to provide proof of that allegation so that we know whether those allegations are false or they're just malicious. But in this case, it now seems as if suspicions are meant to silence them. It's strange, but then again, nothing is strange. It's in ZANU-PF. And these two guys are speaking like this from within ZANU-PF means there is something like that going on. It is strange that Rottenberg would be given the sole tender to supply the whole of Zimbabwe with ethanol. That's very strange in terms of corruption. That's what has been pointing out all along. That there is corruption in the awarding of this tender. So now ZANU-PF is saying, ZANU-PF in the sense of these youth, they are pointing out to their elders that there is corruption and they get suspended. To us, it's proof that there is corruption at that level. And there is also corruption in the administration of justice within ZANU-PF. Don't just suspend someone, start affording them a chance to be heard and to provide proof. Because we need proof from what Senangamo has said in these matters. They have to provide proof of what they say. And those guys have to be put on that defense. That's what the National Justice says. They are surprised at the now silence from that. This is not the first time that those names have been vended about. But they cause after these small fish and leave the sharks alone.
Yeah.
We are watching with interest.
Ngasikhangele ke ngesintu sibili, ngasikhangele utsenengami ngusilayela. Ubekhuluma njalo lokuthi ufuna ukwenza lokhu kuthiwa yi-citizens forum khanya ngazani kuyabe kule jaha lezaphu lale liyahamba khonapho ukwenzela ukuthi kuke kukhulumiswane phakathi kwachamisa lo mnangagwa lina likubona njani khona ukuthi bahlangane abafana laba kumbe ngithi amajaha lawa bahlangane bakhulume labo bathi ake likhulumisane kulungisa ilizwe kambe kume njani khona kwabanye njalo bakhala ngokuthi izaphu nga yenza okuningi okwedlule kwenza khathesi ngayo ilizwe enxele ingcono so cha khonapho ngesintu ba
okokuqala mtemo isicazululo sodaba lwezimbabwe alifuni muntu lifuna abantu abantu ababili ngeke bacazulule udaba lwezimbabwe ngemva kweminyaka emibili kulo khetho sike sibe sikhuluma ngokuriga sengeke sikhuluma ngokuthi umuntu watsho njela ukhetho ngoba ukhetho oluzayo zinthiwe ezitime ukhetho oluzayo 2023 sike sikhuluma ukhetho luka 2018 ithilo izaphu ngeva ungakalenza kale ukhetho futhi udaba olukhona selufuna amadoda ahlanganisa amagama not amadoda amabili kodwa amadoda wonke ezimbabwe sazi siyakhuluma ukuthi besicela kufaka kuthiwa yi-national transitional authority ngoba izami is proof beyond doubt ukuthi abakwanisi ukuthi babusise ebe vote endilaye uChamisa ehida ngeke awukwanisi ukusikhazulula kodwa amadoda kazize akuhlale phansi etafuleni kube le national authority kulungise udaba lolo olukhona nokuthi amadoda amabili kanti babawonileyo into balungisa but uma bekwazi ukuthi babawonileyo abavuma ukuthi hayi madoda ethi sivale laphana impompi leyo sinikeni ithuba siyevula bangatsho njalo sizaba wathi hayi ibabanjani abavale impompi but this is way beyond their scope so kufuna amadoda iZimbabwe ihlale phansi ikhulunyiswane
hayiaaaekona
bekubona namuhla ukuthi amadoda ahlale ekhulumisana hayi nasaveleka ukubona kudala lokhu hayi somele kuhlale phansi ukukhulunyiswane kulungisa into leyo
hayi yeyi ubambe khonapho ngayindawo baba Ndlovu siyabuya kuye khonapho marvelous
tinochingamidza vari pa Facebook page yedu yeVOA Shona tiri kunzwa kuti nhare dzavatsenenga mundofunga moto wapera pafoni hatingazive senyaya yemagetsi iri kunetsa asi ticharamba tichivatraya Fraser Chicks Nathan ari kuti maswera sei kupano vateereri nemikoko vatepfenyuri aiwa isusu tiri wadi zvedu dhimbiri yawanda hanza mwachinyu am here in Durban Kelvin Mabaya ari kuti haisi temavhi am watching you from Lusaka in Zambia Luke Samuel Simango ari kuti makadiko tetemavhi am watching you from Rustenburg nyaya yedialogue ichanetsa nekuda kwezano PF because ndiyo yakaoma musoro Kodi Mofu ari kuti ndifonerei achibvaisa namba dzake chai anzi please ndifonereiwo hama wadiwa aiwa tichakufonerai Crespo Tebe ari kuti tiri kuteerera tiri kuno kugokwe chipere kwakadiko kugokwe uko Patson Mataitai ari kuti Patson Naitai in Botswana I'm watching you live Caught me mepi koti ari pana kuti zanu yakundikana ngaingosarenda kani Courtney Avaisa number zake knowledge ganzi Saul ari kuti good evening sister Mava me knowledge gangama watching live from Boksburg in Gauteng ku South Africa Fraser Chicks Nathan ari kuti I agree with Mr. Senengamo there ari kutaura kuti ari kubvumirana na vatsenengamo nezvimwe zvavanga vari kutaura kudzi chige ari kuti at least we got someone from Zanu PF ane njere ndokutaura kwari kuti hanzi vechidika vanenge vari kunakidza asi ndiri kunzwa kuti panenge pane munyarikani ari panhare rikaitende kwavari hello caller
hello
makadi yenyu
tiri kwamakasimba here
takasimba tiri kutaura nani apa
taeni manyoni
manyoni manyoni makadiko manyoni
tiripo makasimba here
aiwa takasimba tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mugango iyi
Hello.
Hello, taurai tinzwe manyoni. Manyoni taurai tinzwe. Kwakamira sei kwamuri ikoko munoona sei? Hello, tikutaura nani apa?
Na manyoni.
Taurai ka manyoni, taurai tinzwe.
Zvavakaita zvekudzinga vakomana ava ndozviri kuti bata, iri mugango tendeitiko.
Ndoiyoyo yamuri kutaura yekudzingwa kwevakomana vechidika.
Zvinombonaka zvakaitika izvi kuuraya nyika chaiko chaiko munhu akada kutaura chakashata momudzinga saka nyika yacho inofamba sei
aiwa ameno nokuti pane vamwe vari kuti hamufunge here kuti kushati hanzi naPeter Magodi tichashandiswa futi saka munoti ipapo nevechidika
ichokwadi izvozvo tichashandiswa vanhu vanoshandisana ivava zvikanakira vazotitarisa
isu setemazve patiri kuramba ka ndepekuti pari kutaurwa nemukomana wezanupf kuti vana vezimbabwe ngatibatane tisaite zvemapati songoita sevana vezimbabwe chakachenjedza ndo chakatanga vakambotidaro pakutanga chinobvisa mugabe vakatishandisa nawe yazanupf tiri kudaro saka munhu wese zvine kunogwa tida kunyepera ikuno kuzimbabwe vanhu vari kuti vachaita vega sezanupf ndokwati tikavabatsira zvinhu zvikabudirira vanotirasa totanga futi kufa nenzara iva vakomana ivava mazuva taipinda murodhi tichirohwa isu tichiti vakomana onai zvinhu zvarema onai zvinhu zvaoma vakomana iva ndovati aiwa vachipiwa mainfomu yemapurisa vakomana ivavava ivava vari kutaura ivava vachipiwa vachinyatsotirova saka nhasi matoenda tonobatsirana navo vazvoonawo kurwadza kwazvinoita tinagara tavataurira kuti vanhu ava kuna kwatinomboenda navo nemunangagwa naana munangagwa izvo zvava kuti fushai nado masumbaro kuti ndimai vane vizheni nababa vane vizheni this time ngavaite vega isusi chese vanozimbabwe vacho kunze kwemayuth ekwavo ekwako kuzanupf vachapinda vega murodhi isi hatispendi
Saka munoona remangwana rakamira sei ko panyaya yedialogue yavatiwo nga vachamisa navamunangagwa ngavataurirane munopaona sei
ipapo pakutaurirana apa pari trick chiri kuitika ndechekuti vezanup f vaona kuti kusumudza nyika vatadza ndimunoona hakuna kana chikafu nawo magetsi awesmans mvura kwagara hakuna tinoita yekutenga saka vaona kuti pazvasvika zvanyanyooma saka vatsvaga trick ende tototi pari trick vanogona vachitozivana kuti ava ngatitenheta kana iso kuti vanhu vapinde vatibatsire isusu tiri kutoti kuna purezidendi vedu vachamisa please hakuna dialogue iri kuitwa kana tichifa tafa kudhara hapana patisina kutombofa zanup f kusvika yabva papower taakuda imwe hurumende kwete zanup f taneta nekuseenzeswa nezanup f tarisei kuti even mainvestor vakatingaauyai hakuna investor rinoya muzimbabwe kana kune chinhu chinonzi zanup f vanozva kuti vanoseenzeswa vobhusta minda vodzingwazve saka hakuna this time vari kunoita vega kana ranga riri plani ravaronga harisi kutombobudirira because hapana ari kuzvida vakomana vaitirova ava ini ndinyatsotovaziva pavakatotirova mutaoni anga aripo iyeyu akatopfeka chiunifomu chemapurisa
aiwa mashoko makukutu saka dai maiwana mukana wokutaura neiyo hurumende maiti chii musati maenda manyoni
ini ndaingoti dai taona mukana wokuona iyo hurumende yese kabhineti yamunangagwa ndikambodzokera kukabhineti ndichiteerera zvaitaurwa navagaule izvezvo vanhu vekabhineti yamunangagwa ndivo vanoenda vachinotaura kuti purezidendi zvinhu zvakanaka hapana kana chinhu chakambobhenda ava voti orit asi ivo vachizviziva kuti isusu tiri kukuvara vachizviziva kuti maopositeni zvinonzi musavape kana mbeu musavape kana huku musavape kana tii saka dai ndaiona nguva yekutaura nehurumende yamunangagwa ngavachisiya havo vonombozorora because hakuna chinhu chichanaka futi munyika medu kana pane chinhu chinonzi zanup f imbavha vanoponda vanhu vane utsinye havabvumira vanhu kutaura zvinhu zviri kukurwadzai vanongoda ivo chete zvavari kuita mudzimai achiti fushai mado masumbare baba uchititengai mapoteto modya nemavheji saka isusu hatisi kuzvikwanisa this time vakomana vakana vakanditeerera vazanup f muri kunopinda murodhi mega isusu vana vezimbabwe hatisi kuenda muchaenda mega sezvangamuri takaona muchimata mazanup f mega isusu hatiku
aiwa mashoko makukutu tinokutendai manyoni musanete nekuramba muri papurogiramu tionesane
Our
caller there, Manyoni, saying that, you know, she doesn't agree with what the ZANU-PF youth are saying, you know, calling for everybody to get together because she says, takaitiswa kudara, meaning we've been through this kind of process where, you know, the people were asked to go on the street, but what happened after that is after they went on the streets, the power was given back to ZANU-PF. So she's saying she feels like it's kind of a trick and they are being used.
Yes, let's take a caller in London. That is Kumbuzo Mlalazi. Baba Mlalazi, unjani?
Hawu, ndiwe mnyako mutsha.
Ah, mnyako mutsha. Unjani baba?
Hayi ndakufani baba siyaphila.
Ah, kuhle kakhulu. Ye, nanku kuyenzakala lapho kungani kulokuxoxozela kubandlela zani PF. Ubona njani kona?
Hey. Hawu. Eya namhlanje inkulu indaba duve.
Kakhulu.
Angazi noma ilingana thina kodwa ke indoda le ijaha leli elikhulumayo kwathi
ngutsenengane
he eyi indoda le ithinta la kubalekela khona amadoda amaningi but unfortunately ize lakithi linye nje ayeke lidatshule litshintshe libe liningi yize lilodwa kodwa kungananiselela duve langavumelani naye khona yilapho athi khona iZANU-PF ne-MDC kumele bahlale phansi ngoba iZANU-PF ibe ne-4 million and MDC ngokunjalo i-population yezimbabwe babaduwe it's over 10 million that is obvious so there's a blind spot i-blind spot yenaleyo mhlawumbe ungathola ukuthi ebalulekileyo abangakhulumi ngayo ukuthi what happens to these people aba over 6 million abangabalwanga khona kuma kubalwa abantu abavotileyo eZimbabwe so ma kuxabane amabandla la MDC neZANU-PF that affects abantu beZimbabwe so mina ngibe ngithi ma abantu benanzelela into enkulu ukuthi i-dialogue is the only solution ezenzibizela kithi liye phambili babatuzi. Kodwa ke ama-politicians ma be negotiator, they will negotiate to their own benefit. Abantu populace bona bazothatha khona ukubeke phansi like iZimbabwe yabona ukuthi ungakhangela from 1980 to date into esebenza kithi ulaka omunye naye uvimba ngokubithwangela uchamisa simanaye omunye athi nathi simane ibandlaleli kodwa kungananzelela at the end of the day sizohamba uma ngonjalo sokusilwa sinjalo after ama-elections kumele siphile sonke ukuhlupheka kuza kithi so mina bengithi abantu abayekele inkokheli lezi abantu bananzelela ukuthi masilwa sibanga amabandla kuyiselizela kithi emuva and then i-point engiyodwa ngazima abadoda la akhuluma lo afowethu laba abavusula kolungabe ezimbabwe lapho ukuthi mina bayasiza izinzelelo bengithi mina i-advise eyodwa nje mhlawumbe bangayithatha from someone ongatsho lutho ofana nami ukuthi they should understand ukuthi into enkulu ilizwe lelo lezimbabwe ma bebona bona bene-point abayikhulumayo kumele bona belidele kwanze ukuyimela bebodwa not ukuthi bathi umuntu emathebeleni wozani sijoyine silwe nenkokheli enje nomasela anje ngolawo masela ma beqala ukuba kubabona bona baphila nawo so mina isay le nto le isekaleriini emathebeleni le ayidingi bantu emathebeleni lidinga bona abantu abangazwaningi abantu beharari
hayi siyakuzwa kakhulu mfowethu ungathina lokusasa
Yes, I want to do it.
Isbonga kakhulu. Kumbe kade ufuna ukufaka ngesikhiwa 1 minute. Just 1 minute.
No, I kurayisebura ngiyabambelela abantu baba. Thank you for today.
Jaboka, basekho.
Jaboka tata.
Yeah, okay. Thank you. Bye-bye. So he's saying this is Khumbuzo Mlaza. He's saying dialogue should be broader than, you know, what these other people are talking about. He says, well, you know, somehow it doesn't agree with what Senegam is saying. Says, you know, when it comes to this dialogue between Chamisa and Mnangagwa, he doesn't embrace everybody. He says there are some people that are left out completely out of this dialogue. So what happens to those people? You know, he says, like the majority of people in certain regions don't support the two. So what happens to them? So he's really worried about, you know, the population matrix that is talking about. Yeah.
I work ne awo vachangobva kupinda muchirongo atinokuchingamidzai nhasi tiri kukurukura isu pamusoro pezva tiri kuona zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika tiri kuona bato rezano PF vechidiki Godfrey Tsenenga muyo akambomiswa kunge ari iye nengo rebato irori ari kuti iye vari kukurudzira kuti pave nenhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vachiti zvakare vari kuronga kuti pave negungano revechidiki richaitwa munguva inotevera saka ndozvatiri kutarisa ipo pano Lydia Mudila ari kuti you are jailing the opposition and at the same time you want us to talk nice with you ari kutaura vechidika John Nguwa ari kuti koma soja haachapfuri vanhu here nemapurisa kurova kuremadza vanhu Kevin Murinda ari pana kuti I'm Kevin Murinda from Mozambique ndifonereiwo ndiri kuno ku Mozambique inhambane John Nguwa ari kuti those boys they are rouge Zano PF in sheep's clothing Boas Jayagura ari kuti ma sanctions ne corruption zvichishande pamwe zviri kushanda pamwe kuuraya nyika hanzi na Lydia Mudila ngazviende hatizvidi ndokutaura kwaari kuita Boas Jayaguru hanzi kutaurirana kwevaviri kwakakosha not marara anotaurwa ayo so one of our followers here on VOA Facebook page is saying he supports that there should be dialogue between the two so very you know different views but some are saying no
let's hear from the Zapo communications director for the southern region and that is Mr. Patrick Ndlovu. So, Mr. Ndlovu, I think you heard Mr. Mlalazi saying that there's a problem. Hello, Baba Ndlovu. We are seeing you. Yeah, we are seeing Baba Ndlovu. Yeah. So I think you heard Mr. Mlalazi saying that, you know, this dialogue between Chamisa and Mnangagwa doesn't embrace, it doesn't include everybody. So he says, you know, let those two discuss their issues. So what happens to the other people, you know, like Zapo and others, you know?
Yeah, well, what's unique, what's peculiar to both Mnangagwa and Chamisa, like exclusivity? They're both very exclusive in this so-called inclusive dialogue. Chamisa himself causes other people losers. He doesn't recognize them. I say he talks, oh, it's only Mnangagwa. What about the rest of the population? Even if he did get these 2.6 million votes that he claims, they certainly don't give him the right to speak on behalf of everyone else. He doesn't respect, not okay. The same with Mnangagwa. They are all exclusive in their court in the city. That's why that is saying everyone has to come to the table. That's why even the proportional representation system that we are advocating for, recognize that someone who got 1,000 votes, because if even 1,000, those 1,000 are Zimbabweans, they have a stake, they have their own state. They are even business people in Zimbabwe. What should their vote is not be yet? The problem with Nangwako and Chamisa, they are all exclusive. They do not inclusive talks. They think the solution comes from them. It doesn't come from them.
Yeah, so thank you so much, Baba Ndlovu. Sicela ubambe khona bo. Ngikuthwasile khona lapho.
Hello caller. Hello caller. Ndinenda nzoti caller with that that dropper saka regaiti ngo verenga zviri kunyorwa nevanhu. John Nguwa ari pa VOA Facebook page yedu yeshona ari kuti ngadzibayedzega. Hanzi ngadzibayane dzega dzemudanga rimwe. So he's literally just saying let them fight amongst themselves. That's one comment right there. Aaron Rangwani saying, I'm watching you from Durban. Keep up the good work. And those are good to festive. Nyeketa arguti, avavaninge mashurugwi. So very interesting.
Yeah, slow caller up.
Yeah, you can go.
Yeah, what is Kulme lo caller way to? Ose kumweni. Baba Mpofu kunjani?
Siyaphila njani baba?
Siyaphila Mpofu. Akutsho Mpofu ukuthi siyezwa lapha kula amajaha ebandla leZANU-PF angani amiswe umsebenzi. Kancane khona ngale ZANU-PF ngoba bekungazani sebembule ibheju labantu abadala. So kungani kunjalo. Wena ukubona njani konke lokho?
Hayi ZANU-PF ingang umthetho ibahlule kumsebenzi kudala baba. Sekungcono kungcono bekutela ithuba abanye MDC naye sibonthenza.
Ukuthi kambe iMDC ingangena nje kungela ama-elections. Anti eZimbabwe kungenwa nge-election. Kuthi ungachiya nje umbuso uthi nakho phela mfowethu.
Ngoba manje kwamanye amazwe siyahlupheka yilabo abantu. Manje silala emabrijini thi. Siyasalwa kwamanye amazwe siyahlupheka.
So manje kumele kwenziweni mfowethu. Namba phela abantu bezanu amajaha la athi ngcono kwenziwe i-national convention. Abantu behlale phansi bekhulume ngakho. So yikho bakutsho lokho.
Hayi ngcono baphume bahambe banikeze abantu.
Manje baphuma njani phela Mpofu kuyahlupha into le. Ukuthi ungathi umuntu uphuma uhambe wehlulekile. Kuyakhathaza lokho.
Laba bantu bashiwa kudala abona kuphela banesihlophi sekela kusaphila umgabi laba bantu bafana umgabi into eyi-one ngcono baphume nje total
ye siyakuzwa sibili yathi ukuthi baphume kodwa siyakwazi ukuthi kwenzakale khonokho kuyahlupha phela umbuso kawuphakelwana njengegwayi lokho uyakwazi so nxa usithi baphume bakhitshwa mbani bakhitshwa njani bakhitshwa njani Mpofini? Ye, bakhitshwa mbani.
Abaphume vele bashiwa vele futhi banesisoti abantu ibona bahlukumeza kwamanje sisehlathini indaba yabo ncono baphume total bahlukumeza kudala laba bantu alokhu kuhlupha.
Hayi siyakuzwa Mpofu sibongile ungathina kusasa ba.
Okay siyabonga.
Yeah, that is Mr. Mpofu is insisting that you know ZANU-PF should relinquish power. He says they've done nothing.
Interesting take there, but there are a few people who are asking us to call them. Thank you, Varukunyora Pano, pa Facebook page yedu ye VOA Shona Trikukonai, Chi Arguti Kanapane, Vanunyatsun, Zwasha Kanaka Senegam is right. Please call me, pa number Zangu, voice number Varku Zimbabwe, Titaure Pungwa Zedu. Aiwa Chichi, we are going to call you. Takuzwa Tanaka Chitsans, I'm watching you from Botswana. Tinokutendai George B. Summerhorns. Ai wavaiso namba zao hapa tichakufonirai. Lydia Mudila. Hanzi zapu guys, you are a problem. MDC has advocated for everyone, but you always find fault. Saka nufunga varu utaona
guest wedari pana
vanzi. Yeah, maybe respond, yes.
I think Kanavaripo, he can respond to that one.
Mr. Ndlovu, can you respond to somebody who's saying ZAPU is always a problem?
Yes, because ZAPU tells the truth. We are a problem because we tell the truth. We do not want to fight with MPC or ZAN, but we are telling the truth. We are both exclusive in their approach.
Mm-hmm.
We do not say, we never called anyone a loser. MPC called people losers. Did we ever call anyone a loser? That's why we are a problem, because we are their conscience. We tell them the truth.
Saka sisi Lydia Mudila manzwa po vava vapindura zvamanga mavhunza vari kuti ivo zvamuri kutaura izvi aiwa havabvumirane nazvo nokuti vari kuti ivo sezapu vanotaura chokwadi semaonero avanenge vari kuchiita saka ndozvavari kutaura ipo pano asi tinofara chaizvo kana vanhu vachiuya vachitaura pfungwa dzavo nokuti pano tinotambira pfungwa dzakasiyana siyana uyezve pari zvinotanga tiri kuedza kuti tibate veMDC kuti vauyewo vataura pfungwa dzavo nezviri kutaurwa nevechidiki ava MDC yava Nelson Chamisa kana paine vakateerera vangada kupinda muchirongwa ingonyora ipo pano tikufonerei asi vatanga tiinavo ndiva Godfrey Tsenengamu nhare dzavo dzinenge dzadona asi vanga vari kutaura ivo kuti zvavakaita izvi vakazviita vakazvipfunga vega uyezve vari kuti ivo ndavabvunza ini kuti kova Tsenengamu vanhu vari kubvunza kuti makatumwa nani vakati havana kutumwa nemunhu vati ivo semaonero avo nyika iri kuramba ichienda kumawere upfumi hwenyika huri kuramba uchidonha saka izvi ndozvaita kuti vabude pachena vachitaurawo pfungwa dzavo saka ndozvatinazvo ipo pano saka kana muchida kunyora nyorai namba dzenyu tigowanikwa tichikufonerai gidi
ye baba Ndlovu nxase sikhangele sibili kuyiwa phambili lapha kubanjwa njani konke lokhu kanye phela kulo hlupho lapha Ndlovu olokuthi kulabantu abeMDC la kulabantu bezanu la kulabantu bezaphu la limaqamqamu pho ke ukuze kulungiswe izwe leZimbabwe kuqaliswa ngapi kuye ngapi napa bafana laba bezanu PF bathi bafuna ukubuya le Citizens Forum kuti nxa ukhangele list yabantu abave ngama participants abeMDC yachamisa abakho so kutshengisela ukuthi maybe kuvele kulo hlupho pho ke kuqaliswa ngaphi kuye ngaphi akutshela abantu sebe
okokuqala okuhle ukuthi sebevuma ukuthi kulo hlupho kodwa siphinde sethule ukuthi ekuvumeni kwabo bakuyela khonaphana November 2017 ukuthi bantu befuna ukulungisa uhlupho olelizwe balungise nabo uhlupho olezisho zabo sebedile manje phana kodwa ngikhona ngayo sebedinga usizophanje ebantwini bathatha lokuza udubo kumbe isikwazelo sabantu bakenze kwabo asengemva ka-2017 kwathiwa chinhu chedu ase chinhu chabo ngabantu kuti chinhu chabo kube bodwa khona phana bangathi sebeicabana bodwa sebesibiza sebalamuleka ngoba sekathi esilungisile bafike bathi chinhu chedu futhi ngoba wanti ukhulumile lapha ku-press conference ukuthi behola kuzanupief ukhulumile kuhamba nemoto yezanupief angisho njalo bangaki isayizi yade abaholayo angaki isayizi abahamba ngezimoto ngoba sae sebecabane uzanupief sokuthi banzima hhayi angafuni ukusebenzisa abantu ngechinu chabo ichinu chabo ngoba kuzuze ichinu chabo yabo
ye ngicela ufake just 1 minute kwapha ngesikhiwa ukwezithi abantu bekuzwa abanye abangazwanga isindebele
okay I believe that ZANU-PF is abusing people in their personal fight. Tsenengamu has benefited from the corruption of ZANU. He did admit that he's getting a salary from ZANU-PF for whatever position or whatever profession he has in ZANU-PF. And he's driving a car for full benefits from ZANU-PF. How many people of his age and generation are driving those cars for getting a salary? In our the youth, the unemployed youth, the suffering youth, the unemployed youth because of ZANU-PF to come and help them fight their faction alone. It's like what they did in 2017. They asked the people to help them get rid of Robert Mugabe. Then the moment Robert Mugabe was gone, they turned around and told us, the Cosa Nostra, this thing is ours. It's their mercy. This is the very same thing. You call the youth out into the street. And when the problem has been solved by the youth, you turn around and tell them, La Cosa Nostra, this thing is ours. A new mafia has taken off. They've been told they are personal fights as well. They shouldn't involve the other youth. Because they are fighting the unemployment and their hunger. While driving a luxury car from ZANU-PF
in 2030 a huge salary. I'm sure in US dollars from Zambia as well.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Ndlovu. Marvelous.
Tukuona panapa pa VOA Facebook page. The Shona tina Hope Kabaya. Arkutiyo, please, let's not worry about the messenger. The message is the common denominator affecting all Zimbabweans. Kevin Murinda, arkutizano PF, ifariri chokwadi, ndoku saka vakudzinga vakomana ava. Nekuti varikutaura chokwadi. Asirega, there is a caller, I think. Hello, caller.
Hello. Okay, no, it's fine. Looking at the situation right now, the Republic, I think things are not, they're not in a good way.
Mm-hmm.
But first of all, if we look at it right now, as we know, as a country, we were actually supplying the whole standard group staff.
Mm-hmm.
Education edu is one of the best in Africa, if not in the world. But right now, if we look at it, all those things have been just mentioned. They have gone actually almost to zero. They supply half the whole SADC and some other countries out of SADC. But if you're seeing right now, the whole yes, right now, wherever you go, Zimbabwe. Israel, it's not like we are going there because we like traveling. To go into Vietnam. On which, we are fine. We are qualified people who are here. We are going to train that, qualifications, don't talk about us. But that is not what we wished for. Everyone here was maybe wishing for a good Zimbabwe. Even in myself, when you look at me, qualified somebody, there have been someone to get along. But every time, like my reconciliation between, like 2008, reconciliation between ZANU-PF and MDC, we were all hoping, but I know, I think now things are going better, but all of a sudden, by the time 2014, things changed and they went the other way around. So it's something that is actually torturing us in Zimbabwe. We are hoping, we are really willing to go back home, try to rebuild our country, but Nika Yedu, the management in Nika, there is no management. Nika, my managers are actually, one of them are so greedy. When you want to try and help, you put your finance, go to our business, they'll start ripping off, they'll come with some stories, checking your finances unnecessarily. Yes, they're supposed to check the flow of finance, but there's the other way, they check in a way whereby they'll blame you for something that you did not do.
I watch your tender and transmove in Israel, Kanaka. I think you have a caller.
Yes, I've got a caller on the line, and that is our third guest, and that is Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF. Kutokulo moyo kukala, kukale statu babu moyo, ikuweni. Iba moyo, ungachona njani?
Siya pila, duweli njani.
Siya pila, umpanda moyo.
Ye, umpanda moyo.
Ye, moyo, akuchu pila, nantu utawalolu ulokuti u ZANU-PF, unganiso kuzale lingwe. Uwe, umpona njani, uweza kala kuna ngani?
Yeah, I kona kuya bona kala kui pe e bona kala kuta bantana ba supe kaboda ngoba upuma kuzano lompana ai kusiko kunga tembi simpe zano ngoba ngai zani bamto chile kati aku kona njogu santumano kuchama zikola lap. Yeah, obu iko kona njabantu be simpe misonge slange na bantana be Zimbabwe. Mina kwame ngikukhalelayo akube kulungisa indaba yezaphu. Izaphu yiyo vele nje ixoxoxela sendaba. Mayi Zimbabwe ufuna ukuyikhulula ngoba MDC lezami bazabe belokhu bechama emuva kwendlebe omunye udoselale omunye udoselale kaRigane kude angazi kuza kube nini.
Yeso utakulungisa izaphu nangwakho.
Akulungisa izaphu. izaphu mhlawumbe kufanele le Dynamos le Highlanders izaphu lezano mhlawumbe singakhuluma olunye ulimi oluzwakalayo asisolo kwayenzakala ukuthi kube unity kwakulungile ngoba kwasiza impilo zabantu kodwa yayibuyele ayikhulule khona lapho yinto lapho ebotshekho
hayi siyakuza kakhulu ke emoya ungathisasibe lempela fike enhle ba
hayi ngiyabonga dube kanike le mpilaso mpenhle
hayi kulungile kakhulu so that is Mr. Panda Moyo he says Zapu is the only solution to all this that is happening in Zimbabwe and then let's go to Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF Mr. Gaule litshona njani ba So people are saying there's another wave of factionalism in ZANU-PF. Give us an insight of what is happening. You know, your party has actually suspended three youths, and these are very powerful youths, you know, accusing certain people of corruption and maybe, let me put it this way, of actually bringing down the state of Zimbabwe. So can you chip in there?
Yes, Gibbs, but let me begin by saying ZANU-PF is a very big party, and you expect such things to happen in a big party like ZANU-PF.
Mm-hmm.
It's not surprising, really, that all these things are happening in the right now. They are a health reason then for our party. Right from the beginning, that is what it, Mugabe used to say that mm-hmm. ZANU-PF survived through some, from the past, some people fighting and all sorts of things happening in the party. But yes, of course, I was listening, and I was a good listener today. When some people of the opposition started praising our guys, the young guys in our party, those who have been suspended, I'm happy to learn that some people really know that in ZANU-PF there are people who are serious, who mean to serve the people. And this is exactly what was coming from these other people who are contributing today, to say, no, the party made a mistake by firing those guys, by suspending them, whatever. It appears if these people are supporting the guys. And this is, I'm happy about that. But now that they can see that amongst the people in ZANU-PF, there are some people who are sincere, who mean to say, to save the people. This is exactly what I'm happy about.
But Mr. Kaule, just a question here. What's wrong with pinpointing that there is a problem in the country? Like, let's say, naming some people and alleging that they are involved in certain, in some deals that are not proper. So what's wrong with that?
There is nothing wrong, nothing at all. ZANU-PF is the Democratic Party. And as it is, good, I don't think there is anyone. If one is the whistleblowers or whoever, we make a lot of noise. Since we have a serious problem, that is corruption even then. Mm-hmm. For us to move forward, all what we need to do as a government is to eradicate corruption. But then there is nothing wrong. But anyway, I'm not saying the party made the wrong decision to suspend those guys, no. But I'm saying people are free to say whatever they want to say. Mm-hmm. People are at liberty. People, that freedom, it is enshrined in our constitution. So people have got their right to say whatever. And people have a right to say, to make a lot of noise about things that they're not happy about.
Mm-hmm. I see. I was about to call you. Still one, because I'm going to call you. Marvelous.
Mm-hmm. Tirukuye, the MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa kuti tiwane kuti tichipawo madivi kumapato ari kutaurwa nezvavo MDC neZANU-PF ipo pano tinzwa kuti ivo vari kuti chive MDC panyaya ine kuti vechidika vanga vari kukoka ivo vachiti dai zvaidzira pawanikwa ipo pachiitwa naurirano pakati pe MDC yava Nelson Chamisa neZANU-PF yava Munangagwa saka tichada kunzwa kwavari ivo veMDC kuti vari kuona sei zviri kutaurwa nevechidiki tangatina vatsenengamu ipo pano Live talk. Vanga vari kutaura ivo sekunzwa kwamaita pakutanga pechirongwa vachitaura kuti chii chakavaita kuti vafunge kuti vabude pachena vachitaura ivo vachishoropodza uori huri munyika pari zvino saka takamirira zvedu vadzvokora veMDC regai timboverenga zvamuri kunyora ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona tinava zvokora regaitende kwavari. Hello vazvokora.
Pakadi tetema velasi.
Aiwa tiri wadi nguva yedu ndo yajikanana saka ingoti gagaga muchidimbu kuti munoona sei zviri kutaurwa ne vechidika va ve Zanu PF.
Ina pana tanganya kutaura panyaye vakomana veZanu PF ava nekuti takachenjedza ndichakatanga. Itori toro yeZanu PF yatoda kunzi tipinde vana veZimbabwe titambiswe. Takambotambiswa kare saka hatichada kutambiswa zvakare. Saka isu ngatingotarise zvavari kuita tichiona kuti vari kuita sei. Asi ngatiregedzei kupinda mairi toro yavo. Ngavatambe toro yavo nekuti toro yacho haina kukwana kana vachitaura ivo kuti munhu anorairidza advisor waPresident imbavha. Votaura kuti president vacho haasi mbavha. Nekuziva kwatinoita Zimbabwe yedu isusu tine vanhu vakaita saObed Mpofu naivo president vacho Mnangagwa vane uori hunozivikanwa nevanhu vese zvatinoziva tese. Ukatarisa mapepa akanyorwa neUnited Nations kubva kuDRC vaingonongedzerwa kumadiamonds ekuchiyadzwa vaingonongedzerwa kupi kwese vanenge vachingonongedzerwa. Saka nhasi kana vava kutaura kuti ngana ari korapt ngavachibva vangotaura vese kwete kusiya. Vakatanga kusiya tobva tafunga kuti takukaviswa bhora remapepa zvatakaitwa gore riya. Saka isu sevana veZimbabwe ngatirambei takashinga tirambe tichirwisa zvatiri kuda isusu kuti tibvise nyika muunhapwa hwatakaiswa neZanu PF. Ndozvatinofanira kuramba takatarisa izvo.
Maybe if you can just tell us your view as MDC in English on what the Zanu PF youth are alleging. They are calling for dialogue between your party MDC led by Nelson Chamisa and Zanu PF led by Emmerson Mnangagwa.
If it is the issue of dialogue, as MDC, we have always said that we are ready to have dialogue, but we don't want to have dialogue at the State House. Let us have dialogue at a neutral venue. And that dialogue must be underwritten by a neutral guarantor, probably from SADC, AU, or any other country. We don't want Zanu PF to be the referee in those talks. So as MDC, we have made our case very clear that we are ready to have talks, negotiations, anytime. In fact, it was President Chamisa who started saying, let's have the dialogue before we do anything else. And we are just waiting for them. So on that, we are fine. We are very clear. Zanu PF just need to come out of their high horse and come and meet President Chamisa. But as for the issue of corruption, if Zanu PF youth are serious about pointing to where the corruption is being done, they should start right at the top at Emmerson Mnangagwa. Why are they leaving him out? We know Obed Mpofu is one of the most corrupt people in Zimbabwe, but he is not being mentioned. So if they want to talk about corruption, they should talk about everyone who is corrupt. Otherwise, we think it's just a game that they are playing. And we know how that game ends.
Mm-hmm.
The people of Zimbabwe will be the losers.
Now yes. Yes, thank you so much. Let's introduce another guest here, just to say one or two words. That is Mr. Kahule. And Mr. Tsokora, in terms of corruption, if you say somebody is corrupt, you should have a bit of evidence. So now let's go to Mr. Kahule. Your last word, Baba Kahule.
ngesikhathi South Africa ANC isuspenda uMalema kwagcina kusenzakala khona ukuthi uMalema waphuma lapha. Inanzelele into engilalela ngezabantu abaningi benqoma amajaha la ngomsebenzi abawenzileyo. So iparty yami imele iZanu PF imele sikukhangele kuhle khonoko kakhulu.
Ye, isikhathi tu.
Ukhona into kuvalayo.
Hayi, isikhathi sesiphelile baba Kahule. Siyabonga kakhulu ngathi nakusasa. So we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Godfrey Tsenangamo, former Zanu PF Secretary for the Youth League. Mr. Tawanda Tsokora, MTC, led by Nelson Chamisa, is here in USA. Mr. Patrick Ndlovu, Communications Director of ZAPU in the Southern Region, that is Matebele and so forth. And Mr. Philip Kaule of Zanu PF.
Mm-hmm.
Signing off is Kip Skube in Washington, D.C. Papa is Mabu.
Tinotenda vese vangavari pachirongwa chedu. Ini ndini Marvelous Mplanga Nyahuye. Ntite muvene weekend ya Kanaka.